chimuzvitsa kanyarara iye aingozvita muri murudo murudo pavaimusvipira vachimuzvitsa kanyarara iye aingozvita muri murudo murudo chinangwa chake ini neweti wanerugare iye aingozvita muri murudo murudo chinangwa chake tiwanerugare aingozvita muri murudo 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 akazvita zvokwadi murudo murudo aiwa
Amor.